Masikata akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikata anhasi uri musi wemuvhuro zvita 25/2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti imi makwanisa kuve nezuva rekisimusi rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ruzhinji rwevanhu munyika runobatana nepasi rose mukucherechedza pamwe nekupembererera zuva rekisimusi, vamwe vachiritamba vari pamabasa, vamwe vari pamigwagwa.
Basa raunde resecurity tino wanzo kuda kushanda mahorigeni kuti ndiwane mari yakawandisisa kudoiza kuti mari dzangu pazuva rikakoshanda izvozvivo 1 night ndadoe ne$72.
Vamwe varimi vechichena vokurudzirwa nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vadzoke munyika vaforere mapurazi. Vatambi vechikwata chenhabvu cheDynamos voramba kunyorerana zvibvumirano zvekutambira chikwata ichi mwaka unouya, vachida kutanga vabhadharwa mari dzemisaridzirwa dzegore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zviuru zvevanhu zvinonzi zvatambira kisimusi pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBeitbridge Border Post nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kupfuura nepamuganhu uyu vachipinda munyika. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vafambi vataura nestudio 7 vanoti nekuda kwekuwanda kwedzimotikari nemabhazi zviri kupinda muZimbabwe, veruzhinji vari kufamba netsoka kwemakiromita nechitsama kuti vasanodhindisa magwara avo ekufambisa. Mumwe wevashanyi ava, muzvari Catherine Mapomba, vanoshanda kuPretoria, vanoti vabatikana zvikuru nekutadza kunotamba kisimusi nemhuri yavo sezvavanga vakatarisira. Muzvari Mapomba vanoti kupedzawo nguva vari pamuganhu wenyika mbiri idzi kuri kukanganisa homwe dzavo sezvo vave kushandisa mari dzavanga vasingatarisiri kushandisa. VaMichael Musavengana, vanova mumwe mufambi, vanoti kunyange hazvo vaiva dhindisa mapasipoti avo nezuro musi wesvondo kuma1 masikati mushure mekufamba kusvika paBeitbridge kusvika kuma7 PM bhazi ravo ranga risati rasvika kuti vayambuke kuenda kudivi reZimbabwe.
City 077 ichiri stagnant takamira tipa border to South African side hatisatambwena even to Zimbabwe side.
Mumwe mufambi akangoda kuzikanwa nezita rekuti vamashaya mombe vanopomera vashandi vepamiganhu yenyika imhosva yekusaita basa nechimbi chimbi pamwe nekusawedzerwa kwevashandi vakawanda kunyanya kudivi reSouth Africa. Vamashaya mombe vanoti garoziya kuti vafambi vanowanda nguva yezororo rekisimusi, vakati zvino zvinofanirwa kugadzirirwa.
Zimbabwe inside takamirira kudzindirwa ma passports. So and the authorities anozviziva kuti tinogara tika every year.
Vamwe vanoti uwandu hwevanhu vashandisa muganhu uyu wawanda kudarika mamwe makore. Iyi ndokisimusi yekutanga muZimbabwe vaive mutungamiriri wenyika kubva nyika yawana kuchitonga kuzere vaRobert Mugabe vasiya basa. Izvo zvinonzi nevamwe ndizvo zvaita kuti vanhu vakawanda vaimbotya kudzokera kumusha vafunge kunotambira zororo vari pamwe chete nehama neshamwari vavakapedzisa kuona kare kare. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Patricia Mudabigwa. April, May, June, July, August, September, October, November, December.
Apo veruzhinji munyika nepasi rose vari kupemberera zuva rekisimusi, vamwe vane mabasa akasiyana siyana kunyanya avo vanozvishandira voga vanoti vanoona zvakakosha kuti vange vachishanda pazuva rakadai. Mutoro wedu enhau ataura nevamwe vevanhu ava akatipa nyaya inotevera. Taurai Shava.
Last machine ndomwe vevamukira kuve pamusika unozikana uchinzi kwakombai uko kunotengeserwa zvirimwa nezvimwewo zvakasiyana siyana kumahombe kombe kweguta reGweru. Vamashina ndomwe vave nemakore akawanda achitengesera panzvimbo iyi. Vanoti kunyange hazvo nhasi iri Kisimisi vaona zviri nani kuti vauye kubasa semazuva ose kuti vawane mukana wekutengesa zvinhu zvavo vagowedzerawo mashere neekuriritira mhuri.
Unotengesa maperishable goods. Kana zvakasara nezuru hazviite kuti ndizvisiye ndakazvivharira ndiwanika zvaora. Zvekare ndenichiitirawo vamwe vasinawana mukana wekutenga nezuru vanoda kuenda kuholiday vawanewo zvaanoda kubva kwandiri. Dai kuri kuti zvava zvakagadzikana zuva ranhasi zvinhu zvakakwana handaidai ndazorora.
VaEmmanuel Vange vanoshanda basa rekuchengetedza chimwe chikoro chiri muGweru. Vavange vanoti vakatotora mazuva ekuenda pazororo mwedzi waGumi Guru kuti vagokwanisa kushanda panguva yezororo ino sezvo vachiti vanobhadharwa mari yakati kwirei panguva yakadaro.
Basa raunde resecurity tinowanzo kuda kushanda mahoriday nokuti ndivane mari yakawandisisa. Ndozati mari dzangu pazuva rikangoshanda izvo zvivo one night ndadoe ne $72.
Mumwe mukoti angozvidoma nezita rekuti Shoko uyo aramba kubiriswa pamhepo sezvo asingabvumidzwe kutaura kuvatapi venhau ati ari kufara kuve nemukana wekushanda inonzi Lokam muchirungu. Ati agara anofarira basa rake zvikuru, saka anofara kuwana mukana wekubatsira vanhu vakadai sevanokuvara mutsaona, asi ati wokushanda panguva yezororo uku kunoita kuti awanewo imwe mari iri pamusoro pemuhoro waanowana. Mumwe mutyairi wemotokari dzinotakura veruzhinji uyo angozvidoma nezita rekuti Big Man anoti angadai ari kupembera zororo rekisimisi ari pamwe nemhuri yake. Asi anoti ari kutoshandisa mukana wezororo kuti aedze kuwana mari ichabatsira kubhadharira vana vake kuchikoro panovhurwa zvikoro pakutanga kwegore rinouya.
Tododa kuti tinge tine mhuri dzedu but todoona kuti tikadaro manje mari ndo painowanikwa ipo panapa paholiday panapa, saka todoshanda kuti tiraramise mhuri pano paholiday pa.
Amai Ellen Masosa vave nemakore anopfuura gumi vachiita zvekutenga zvinhu kunze kwenyika vachizotengesa pane imwe flea market pamukoba 6 shopping center. Amai Masosa vanoti panguva yezororo rakadai sekisimisi ndipo pavanotowana mukana wakakura wekutengesa zvimwe zvinhu zvavo, saka vauya kubasa semazuva ose.
Kutengesa paChristmas kudai haisi nyore, kutsvaka kuti ndiraramise vana. Ndine nherera dzandinotochengeta zvokuti ndiri kutsvagira mafisi kana vachivhura chikoro apa ndindovabhadhari ndindovachengeta. Saka ndaona zvakakodzera kuti nditengese nezuva reChristmas.
Ambuya Otilia Mafukidze avo vanotengesa pamusika uri pedyo neflea market iyi vatsinhirawo kuti panguva yezororo rekisimisi ndipo panotengwa zvinhu zvavo zvakati wandei, saka nekudaro nguva yekuzorora ishoma.
Nguva yekuzorora inguva duku duku. Nguva ino ndonge yatotomboshingira kuti tingangowanawo zvokuti tiwanewo mari dzokudi tibhadharise vana kumaschool fees kuti kunotenga mauniform.
Vanhu vakawanda munyika vanotevera chitendero chechikristu, nekudaro vakawanda vanokoshesa zuva rekisimisi. Makare kare vanhu vaitora nguva iyi kuti vave pamwe chete vachifara nehama neshamwari vachicherechedza zuva iri. Asi nekuda kwekuti upfumi hwenyika hwave nenguva huchienda kumawere, vanhu vakawanda avo vave kuzvishandira pachavo vega nekuda kwekushayikwa kwemabasa vave kuzviona zvakakosha kuti vave vachishandira mhuri dzavo kunyange pazuva rakakosha kudai. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, vamwe vakwegura vanogara pamusha wechengetanai Old People's Home muchinoi vanoti Kisimusi yanhasi yavafadza sezvo vadya tunonaka, asi vamwe vanoti zvingadai zvakanyanya kunaka dai pasina vashandi vanotora zvekudya zvavo vachienda nazvo kudzimba kwavo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhasi panga paine mufaro pachengetanai apo vakwegura vanga vachidya kudya kwemangwanani. Vakwegura ava avo vanosvika makumi maviri nemumwe chete vanoti vanakirwa neputugadzike yanga iine mukaka nechingwa chine bhata nejamu, izvo zvavasingadye mazuva ose sezvo dambudziko rezvekudya richinetsa pamusha uyu. Mumwe akwegura vachapfewa zvawo vanoti vanofara nezvekudya zvavapiwa nhasi, izvo vanoti zvakasiyana zvikuru nezvavanogara vachidya mazuva ose.
Hari mashore zvino zvotapiwa izvo vanenge zvotapiwa ndouno kana atishore tapirwa shuwa hatingashora kuti hatina kudya vatibatsira tapiwa zvokudya hatingashori zvasiyana kumeni.
Izvi zvinotsigirwa navatom bhanda vanoti mumazuva matatu apfuura vanga vachidya nekunwa zvakawanda nekuda kwevanhu nemakambani anovapa zvekudya nguva ino yekisimusi.
Hazvifanani izvi zvekudya nhasi izvi ndezvekutoti panguva yekisimasi vaya vanhu vanouyawo vechidini vechifa. Tinotenda zvebhodhi vakatiitira zvimwe zvishamiso takarya mabiko akaita akanaka chaivo kuti kana makorea ese hatisatamburya seizvo tengerawo doro masikadzi tikamwa tikafara shuwa.
Ambuya Elizabeth Nyoni vanoti vafarira putugadzike nemukaka nechingwa chine jamu sezvo mazuva akawanda vanonwa putugadzike isina mukaka.
Nhati tamatiine mukaka nechingwa tina majarina rimwe zuva tinodya ti isina mukaka todya chingwa iki chichena isina kana chinhu.
Ambuya Nyoni vanoti dai vanovapa zvekudya varamba vachivapa sezvo nguva dzakawanda vachidya sadza rakatonhora nemuriwo usina mafuta.
Isvizvi toda kuti tizvi zvatanopisa tiseve nemuriwo wakanaka una mafuta ndizotozvida. Hatizvwani izvi taziwana nhasi nekuti iKrismasi soka tezvivabika pindi mange zvipinda hatizvi.
Asi vaJames Meki vanoti zvavadya zvakangofanana nezvavanodya mazuva ose vachiti musiyano ndewekutigadzike ine mukaka nejamu ravadya nhasi.
Ngatiti tinongomwa nguva yose hapana kusiyana sadza ratinopiwa masikati nongopiwa futi sadza iroro hazvina kusiyana.
Vameki vanoti kurarama kwavo pachengetanai kungadai kuri nani, asi vanoti pane vashandi vanobika vavanoona vachitora zvekudya zvavo vachienda nazvo kudzimba kwavo. Mukuru wepamusha unochengetwa vakwegura ava Valakinyanda vanoti vanoedza nepavanokwanisa kupa vakwegura zvekudya zvakakwana, asi dzimwe nguva zvinokona n'anga murapwa achida sezvo nyaya yemurivo ichivatemesa musoro nguva dzakawanda. Vanyanda vanoti nekuda kwekukura vakwegura ava vanoda kugara vachidya nyama mazuva ose, asi vanoti izvi hazvikwanisike. Kambani yeChicken Inn yakatenga zvekudya zvinosvika madhora chiuru chimwe chete svondo rapera apo yaipemberera kusvika makore makumi matatu yavambwa. Zvimwe zvekudya zvakatengwa nehomwe yameya wechinoi iyo inogoverwa vanhu vakawanda vanosanganisira nherera, vakwegura nevanoshaya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Kisimusi yasvika, yasvika, yasvikawo, yasvikawo, ngatipemberere hama neshamwari tichitendawo kamwari wedu.
Tichiri pazuva rezoro rekisimusi, tabata mutoro wedu wenhau Blessing Zulu uyo ari kutenderera mumigwagwa yemuHarare kuti tinzwe kuti makamira sei. Blessing, totanga nekuti makorokoto ekisimusi.
Aiwa tisi tinofunga muri kuita mbo zvakanaka muri pabasa.
Ndizvozvo, tangofanana nevataurwa naona taura ishava vari kuita mari musi wekisimusi.
Aiwa ndizvozvo, hapana chakaita.
Ungatiudza kuti zvinhu zvakamira sei muHarare? Muri kupfumbuka utsi here hwekisimusi?
Aiwa, vamwe vanenge vari kufarawo vane homwe dzakati simbei, asi vamwe vasina homwe dzakati simbei. Vazhinji vacho ndo vatiri kuona vari pabasa. Vamwe vari kutengesa ice cream, vamwe vari kutengesa maruva, vaya vanotengesa mumigwagwa vari kukorova basa sebasa, nekuti mudhorobha macho umu munenge makati wandei vanhu vari kungotenderera tenderera vachitenga zvinhu kuumisa yevazhinji uko vazhinji ndovari kuita zvaingoitwa makare zvaya zvekuti inenge iri dzindindi full time tyikapfuura nepadzimba panenge pachingoridzwa iyo mimhanzi yakasiyana siyana vana Leonard Jakata vana Japreza nedzimwe dzakasiyana siyana
inenge iri speaker pawindo
inenge iri speaker pawindo munhu wese
ndizvozvo ko vezvitoro vari kutiwo zviri kufamba here zuva rekrisimusi nhasi
zviri kuti fambe zvishoma asi zviri kuratidza kuti bhizimisi rinenge rakati derere nenyaya yekuti zvinhu zvacho zvinenge zviri kudhura muzvitoro imomo zvawedzere wedzere mazuva akapera iyayaya tozotiwo vari kubva kunze kwenyika tiri kuona dhora raderera zvikuru ranga richimboti kana uine $10 zviya zviya wopuwa 15 bonds asi iko zvinezvi uri kupuwa 11.50 saka kutenga kwacho kunenge kwatiwo derere nekuti vamwe vanga vachifunga kuti vakauyawo kana nemarandi avo vanenge vachitenga zvinhu asi randi racho zvese neUS dollars zvabva zvadonha ndo zvandiri kuona zviri kuita kuti vamwe vari kubva kunze uko vatadze kunyatsofara zvakanaka
chii chaita kuti mari idzo dziderere
vanotengesa mari vanenge vari kuti iko zvino mari dzinenge dzati wandei ndofunga nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vanenge vachiuya kukisimusi kubva kusouth africa kubva nekudzimwe nyika dzakasiyana siyana saka ivo semaonero avo vanenge vavafunga kuti mari iyi inenge yati wandei
taimbonzwa vamwe vachitaura kuti mafuta edzimotokari ekufambisa anenge anga achimbonga anga akushayika mune dzimwe nzvimbo zviri sei panhasi
ndizvozvo ari kungoshayikawo pano neapo asi dambudziko riripo nderekutiwo mafuta acho anenge ari kuti dhurei nekudaro ndinofunga haazonyanyi kushomeka nekuti vanhu vanenge vachingotengawo mafuta mashoma ukatengawo $5 ukatengawo $10 kwete kuti wobva wazadza tengiresi nekuti ari kudhura tichitarisa mari inotengwa nayo kuamerica unotoona kuti inenge yakatopetwa kairi mari iri kutengeswa iyo mafuta ekufambisa dzimotikari muno muzimbabwe
ko migwagwa muri kufambawo sei makamira sei mapurisa akaita here maroad block uyewo matsaona hatisati anyanyonzwa nezvematsaona rwendo gore rino iri zvinenge zviri nani muri kuzvionawo sei ikoko
tsaona dziri kuitika hadzo pano nepano asi hatisati takwanisa kuti tibate mapurisa kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei asi mapurisa haachaite zviya zvaaita makore ese zvekuti anenge achiita zvekurura mugwagwa umu vanengewo vakanza vachabhadharisa vanhu anonzi maspot fines aya kana munhu achinge akanganisa anonzi ngaaende kukamba asi vari kungomiramirawo vachingotarisawo kuti motokari dzakamira sei asi mapurisa mashoma zvikuru zvichienzaniswa nemakore ese apfuura
aiwa tinotenda zvikuru blessing tichakubata zvakare pachirongwa chedu chinotevera
tinotenda
aiwa maita basa mutoro wedu enhau Blessing Zulu ari parunare mumigwagwa yemuHarare nestudio 7
vateereri vestudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na6am kuseni kwega kwega na2pm masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha7pm mazuva ose munokwanisa kutibata pa909 medium wave frequency pa4930 shortwave 15580 shortwave ne6080 shortwave mazuva ose musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pafacebook page yedu yevoa shona kana musati mafarira facebook page yedu ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na6am 2pm na7pm manheru ega ega musakanganwe
mashoko emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa ekukurudzira kuti varimi vechichena vakatorerwa mapurazi asi vaine chido chekudzoka munyika kuzorima vakasununguka kuforerawo minda sezviri kungoitwa nevamwe vatema vari munyika anonzi akatuma vamwe varimi vechichena vave kurima vari kuzambia kuti vakumbire kusangana nemutevedzeri wegurukota rinoona nezvemari vaterenzi mukupe ava vaishanya kuzambia nebasa rine maringe nezvekurima vamukupe vanoti varimi ava vane shungu chose dzekudzoka kumusha kuzorima uyewo vakarumbidza kubudirira kwavari kuita muzvirimwa zvakasiyana-siyana muzambia ngatinzwei hurukuro yakaitwa naivan zininga westudio 7 navamukupe
Ngongo une mtangano wekuomesa. Uko kwa taida ve European Union through kuomesa wane maria waida uti. Yebuti chue kuno tuzo kazira. Mahab aya changa ajitari za kutizuzi. Mateo edu tizarasi emombe kazi kutanga ugadzira. Shanguma begi neswa kadaro. Ende uyezu yekuti donjerenu. Kutangu eda basare mko tengeswa ridonje. Bati kutanga ugadzira. Ende ndo maria wakatipaye kutanga ugadziri saizoso. Saka ndiri yuko shogoraka famba kuti no. Kuna minister auya muno mwe Muzambia. Ndo wali mipa waka kumbira ati ah. Sezo minister waya tukumbira kuchasei kuwaona. Varumba chawaka changa kunduza ndeche kuti waka njiti wane nyuma. Yekudzoka kumusha. Ende iyo waiti waka uona mataura anga ita president. Kuti no murumo yano gona kushandika nae. Saka iyo waita orati isu kuno kuzambia. Mukaona maprazi atiru kurima kuno. Chabudira singa ite. Chaita mari singa ite. Zokuti kuda kudzoka kuZimbabwe hakusi tuda kuyazotsvaga mabasa kuti kutambura. But isu seZimbabwe chairiko iyi tinokwanisa kuya tikabatsira ikoko kuagriculture. Tikutarisana nasoya, tikutarisana tobacco, but pane zvimwe zvinhu zvinobuda muvhuza tisati tatarisa. Zvikanzi mukaona chaimboita maruva akawanda, ndege dzichiuya every day muno Zimbabwe dzichitakura maruva. Zvikanzi mukaona chaita macadamia, chaita maolives. Taita mabanana anotyisa zvanzi saka zvimwe zvizvi zvekuti zvinoda mari yakawanda zvinotora 5 years kuti ugadzire munda wema macadamia zvinotora makore akawanda kuti uite mabanana kuti uite maavocado zvinotora makore akawanda macitrus zvanzi ndonzvimbo dzati kutaura kuti isusu tinokwanisa kuuya tobatsira nekuti mari tinayo vakawanda vanhu vaita macontract farming enda izvozvi kumapurazi ead handiti veead vakaita contract farming nevachena mukaenda iko zvino handiti munhu ari kugadzira huku dzakawanda sereki muno muzimbabwe eevin evin dzasi muchene munoziva kuti mukatarisa kuti weevin dzaitaura kuti handiti ndiri kugadzira over 1 million machicks pazuva ari kutengesa. Ende machicks ya guess what ari kushanda nevatema
zvino mukushanda nevarimi kuri kuitika iko zvino muZimbabwe kudai hurumende iri kuzvimisikidza papi mukuvasimudzira maererano nekuvawanira mari
munhu mari unofanira kunge munda une mapepa matitle deeds anotaura kuti ndepako saka zvakabva zvanetsa kuti mari ipinde muvari hurumende yakabva yaenda ikanotsvaga vanhu vanga vane mari vakati isusu sehurumende tisi ticharita sei tinokugarantiyai kuti vanhu vakasakudzorerai vakasabhadhara mari tinokubhadharai.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo. Vamwe vatambi venhabvu vechikwata cheDynamos vanonzi vari kuramba kunyururana zvibvumirano zvekutambira chikwata ichi mwaka unouya vachida kutanga vabhadharwa mari dzemisaridzirwa dzegore rapera. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vatambi vavo vatatu vanovimbika munhandare tichaona Chipunza, PS Makaha nemutevedzeri wakapteni wechikwata ichi Obei Mwerahari vari kuramba kunyorerana chibvumirano chekutambira chikwata ichi mwaka unouya kusvikira vatambidzwa mari yavo yemwaka wapera iyo vasati vapiwa. Chibvumirano chavanacho chekutambira Dimbare chiri kupera musi wa31 zvita asi vanoziva zviri kuitika vanoti hurukuro yekuti varambe vari kuchikwata ichi yaramba kubuda nechimuko vatambi ava vachiti ivo vanoda kutanga vatambidzwa mari yavo yegore rapera. Vatambi ava vanonzi vari kuda mari inosvika iyo zviuru zvitatu pamutambi wega wega sekubvumirana kwavakaita pamusoro pemari yemitambo 10 yavakakunda nemina yavakaita mangange iyo vasati vatambiriswa mari yacho. Mumwe muteveri wechikwata ichi vaProsper Muzanaro vanoti nyaya dzekusabhadharwa kwevatambi idzi ndidzo dzakaita kuti Dimbare itorerwe mukombe pamuromo neFC Platinum.
Chinoitika vanhu vanoda kupuwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Chikwata chine mukurumbira ichi chine zvekare mari ya captain wacho Ocean Mushure inosvika iyo zvuru 23 iyo vasati vamutambidza pachibvumirano chavakaita mwaka wapera. Pamusoro pezvo vatambi vedhimbare havasi kufara nemari inoita iyo 300 iyo vakatambidzwa pakupera kwemwaka, kunyange hazvo chikwata ichi chakawana mari inoita iyo zvuru 45 nekupedza iri pachinzvimbo chechipiri muCastle Lager Premier Soccer League. Mumwe wevatambi ava uyo aramba kudomwa zita rake anoti vaitarisira kuti chikwata chavo chichavaonawo zviri nani panyaya dzemari mukupera kwemwaka sezvo dhimbare ine mari yavo yakawandisa. Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzvare Elina Mushapaidze vanoti vari kushamisika kuti mari yechikwata ichi iri kumboenda kupi kana vasingatambirise vatambi.
Mari inowanika pamagedhi yakawandisa asi unoshaya kuti iri kumboenda kupi. Ngavape vashandi mari.
Studio 7 yaedza kubata sachigaro weDynamos vakeni mubayiwa kuti tinzwe divi ravo asi runhare mbozhira rwavo rwanga rusingabatike. Mamiriro aita zvinhu aya auya panguva iyo dhimbare iri kurasikirwa naChristian Epupa uyo akananga kuBidvest Bits South Africa pamwe chete naKlopas Kapupurika uyo ari kudzokera kuFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.
Got January, February, March. April, May, June. July, August, September. October, November, December. Yeah. Ah, for every no sara chopera, no tenda marina rama. Nika choka, hamasiki taka enda, makata taku kunda wakapa.
Nako kambo kisimusi kubva kuna Toki Vibes kachibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Ruzhinji rwevanhu munyika runobatana nepasi rose mukupembera pamwe nekucherechedza zuva rekisimusi, vamwe vachiritambira vari pamabasa, vamwe mumigwagwa. Vamwe varimi vechichena vokurudzirwa nemashoko emutungamiri wenyika ekuti vadzoke munyika vaforere mapurazi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana, apo tichakupai nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.